Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Inosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 27 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvino hatisi kubvumira vashanyi kuti vauye kuhondo. Hatisi kubvumira vanogara mukuti vabude kuenda kunze. Tawedzera staff yedu imomo mucollege ichange ichiita izvozvo kudisinfecta. Mava nemaisolation center taita maviri okuti imwe inenge ine varume imwe inenge ine vakadzi.
Chikoro chepamusoro cheBondov Teachers College kumasvingo chambovharwa kwenguva pfupi inotevera senzira yekumisa kupararira kwedenda reCOVID-19.
Takatarisana nenyaya yemuMozambique. Mune zviri kudiwa kuti vanhu vabatsirikane nechimbi chimbi kunyanya-nyanya kana takatarisa panyaya yehumanitarian crisis irimo. Inoda kuti vanhu vakasike kubatsirwa.
Nyika dziri mugungano reSADC Troika dzozeya hondo iri mudunhu reCabo Delgado muMozambique. Mutori wenhau Jeffrey Moyo otarisirwa kumiswa pamberi pedare redzimhosva mangwana kuBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chikoro chepamusoro cheBondov Teachers College kumasvingo chambovharwa kwenguva pfupi inotevera senzira yekumisa kupararira kwedenda reCOVID-19. Vadzidzi nevadzidzisi vanosvika makumi mapfumbamwe nevatanhatu vanonzi vatobatwa nechirwere ichi. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Hurumende yazivisa kuti vadzidzi vose vanosvika mazana matatu pamwe nevadzidzisi vavo vambovharirwa muchikoro ichi, uye zvidzidzo zvambomiswa, uye hapana munhu anobuda kana kupinda kuitira kuti chirwere ichi chisapararire. Mukuru mubazi rezveutano mumasvingo Dr. Amedas Shamu vaudza vatori venhau kuti hurumende yaisa chirongwa chekuti vakabatwa nechirwere vambogariswa kwavo voga, uye vasati vavhenekwa vagare kwavo pachikoro apa vasingabudi kwemazuva 14 kuita kuti chirwere ichi chisapararira.
Zvino tipa Bondov Teachers College taideclare kuti yava quarantine center ichange ine mastudents. Iko zvino hatisi kubvumira vashanyi kuti vauye kuBondov. Hatisi kubvumira vanogara mukuti vabude kuenda kunze. Tawedzera staff yedu imomo mucollege ichange ichiita izvozvo kudisinfecta. Mava nemaisolation center taita maviri okuti imwe inenge ine varume imwe inenge ine vakadzi. Malecture ese tati for now achasuspendwa kusvika situation yava normal. Saka iko zvino tiri pakati pokuti tirambe tichimbotesta zvikuru staff kuti tione kuti vamwe vacho vachange vakamira sei, nokuti vazhinji mastudents hatanga tangotesta, tatisati tatesta staff yavo.
Mudzidzi anofungirwa kuti ndiye akauya nechirwere ichi uye asina nhoroondo yekushanya aiswa muchipatara cheRujeko mudhorobha reMasvingo, umo ari kurapwa uye anonzi mamiriro ake akanaka. Dr. Samuvati kuongororwa kwevakasara ava kwanonoka kutanga nhasi, nekudaro kuchapera manheru vozobudisa kuti huwandu hwevabatwa hwave papi.
Munhu wokutanga watoti the index case ndiye andiri kutaura kuti akatestiwa a few days ago, iye akauya with symptoms and they are admitted kuRujeko currently. So as part of our plan, we are going to send my specimens for Harare virologic lab so that they can do a further analysis to confirm which variant we are dealing with. So at the present moment, we don't know which variant we are dealing with.
Gurukota redunhu remasvingo vaEzra chadzamira vati vanhu vasati kuti dunhu richaiswa pachirongo chelockdown vachiti chirwere ichi chichabatwa zvakanaka kusvika chapera pachikoro ichi sezvo dunhu rese rakagadzirira zvakakwana.
Kuinda palockdown hunge national task force yaona zvakakodzera kuti tinge tichiinda pa provincial lockdown, asi pari zvino patiri papa kuti takwanisa ku, we are still on progress kuidentify tiwa nechikwere chivangani, uye varongori within the campus yebondorofere kana kuti kwadova nevamwe vakabuda vakaenda kuzvikora zvakawanda wanda.
Vati hurumende ichapinda maruva ari pedyo nechikoro ichi akaita seSipambi nechirasa ichiongorora vagari vanogona kunge vakasangana nevadzidzi vakabatwa nechirwere ichi. Vati nharaunda dziri pedyo nechikoro ichi dzichafiritwa uye vanhu vachabayiwa nhumba munzvimbo idzi. Dr. Shamu akurudzira vanhu kuti vasabatira hana mumaoko sezvo hurumende yawedzera vana mukoti nanachiremba pachipatara cheBendorf ichi chiri pasi pekereke yeRoman Catholic. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere chedenda iri munyika, uye vanhu zana negumi nevatatu kusanganisira vepaBondofi vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvisere nemazana masere ane gumi nepfumbamwe 38,819. Vanhu vafa nechirwere ichi vava chiuru nemazana mashanu nemakumi masere nevapfumbamwe 1,589. Vanhu zviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe nemakumi masere nevanomwe 3,987 vakabayiwa nhomba yekutanga munyika nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru mazana matanhatu nemakumi mana nezvitatu nemazana mashanu nemakumi matatu nemumwe chete 643,531. Zimbabwe inoti ino urongwa hwekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi 10 million kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana 60% zvevanhu vari munyika senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vatungamiri venyika vaEmmerson Mnangagwa vari kusangana nevamwe vatungamiri venyika dzemuSADC kumaputo Mozambique, uko vari kuronga kuti uto reSADC ringapindire sei kubatsira Mozambique pahondo yayo nevanopfurikidza mwero kudunhu reCabo Delgado. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vari kupinda musangano uyu ndevaSiri Ramaphosa vekuSouth Africa, vaFilipe Nyuse vekuMozambique pamwe navamokwetsi Masisi vekuBotswana. Musangano uyu uri kuzeya zvakabuda mutsvakurudzo yechikwata chavakatuma kuCabo Delgado zvichitevera musangano wavakaita kuMozambique kwekare mwedzi wapfuura. Vanotarisirwawo kubuda nechisungo chekutumira mauto kunobatsira Mozambique kuCabo Delgado. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kuti zvii zvabuda pamusangano wanhasi sezvo tisina kukwanisa kubata hofisi yebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika, asi mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nevatungamiri veSADC zvakanaka chose, vachiti nyaya yerunyararo nebudiriro iri kudzorerwa kumashure nemhirizhonga iri kuCabo Delgado.
Saka tinoona kuti nyaya yeregional solidarity yakakosha zvakanyanya kana takatarisana nenyaya yerunyararo nekugadzikana kwenyika dzemuAfrica. Tinokurudzirawo utungamiri hwemuAfrica kuti hutedzere nyaya yeutongi hwejekerere zvakare nekuremekedza zvido zvevanhu, zvikuru sei kana takanyanyotarisa nenyaya dzesarudzo munyika dzemuAfrica.
Vati kunze kwekuendesa mauto kudunhu iri panodiwawo rubatsiro rwechikafu nezvimwe sezvo vanhu vakasiya misha yavo nekuda kwemhirizhonga iri munzvimbo iyi.
Takatarisana nenyaya yemuMozambique, mune zviri kudiwa kuti vanhu vabatsirikane nechimbi chimbi kunyanya nyanya kana takatarisa panyaya yehumanitarian crisis irimo, inoda kuti vanhu vakasike kubatsirwa.
Vanhu vanodarika zviuru zvitatu vakaurawa nekuda kwekurwisana, uye mazana manomwe zviuru vakasiya misha yavo nekuda kwekusagadzikana kuri mudunhu iri. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paGreat Zimbabwe University vaJoel Mukusha vati musangano weSADC Double Troika wakakosha pakugadzirisa dambudziko ranetsa kuCabo Delgado iro vati rinogona kupararira nedunhu rese reSADC.
Nyange naivo vanoita izvizvo vanofanira kuona kuti aiwa zvatinoita hazvina kunaka, nokuti vanhu vakuungana kuti varonde kuti vomisa chinhu chakadai sei, nokuti tikasamira kataenda kamberevere iko kanozogona kupedza matanda, zvinogona kuzopfuurikidza zvingadarika zvemuMozambique. Saka vanhu vakakasira kutaurirana kumbirana chinhu chisati chaenda kure.
Vatiwo vanotarisira kuti musangano wanhasi uchatarisawo nyaya dzakaita sekuti ndivanani vakabereka vanopfurikidza mwero ava uye kuti vanohidzana nani mudunhu reSADC. Kunze kwenyika dzeSADC, Portugal, United States, France neRwanda dzakatotumirawo mauto kuti anobatsira Mozambique. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira Jeffrey Moyo achamiswa pamberi pedare kuBulawayo mangwana achipomerwa mhosva yekutyora mitemo yekupinda nekubuda kwevanhu munyika mushure mekubatsira vamwe vatori venhau vebepa reNew York Times remuAmerica kupinda muZimbabwe. Godwin Mangudya anoitipa nyaya inotevera.
Kutaura kudai, Moyo uyo akasungwa muHarare nezuro ari munzira kuenda kuBulawayo nemapurisa. Gweta raMoyo vaDagi Coulthard vaudza Studio 7 kuti Moyo ari kunzi akabatsira vatori venhau vebepa rekuAmerica reNew York Times vavasina kudoma kutora magwaro ekushandira muZimbabwe kubva kuZimbabwe Media Commission vasingatevedzi gwara. VaCoulthard vati mapurisa ari kuti hapana humbowo unoratidza kuti vatori venhau ava vakaunza magwaro ese anodiwa kuZMC uye vanoti izvi hazvinei naMoyo.
The allegation is that Jeff made a misrepresentation to the immigration officials as to the plantation status of his colleague. Because essentially he had just given his colleague a card which they had been issued by the ZMC. Then now the state is saying that those cards are fake.
Jeff ari kupomerwa mhosva yekuti haana kutaura chokwadi maererano nechimiro chevamwe vake. Anonzi akapa vamwe vake makadhi ebasa eZimbabwe Media Commission uye mapurisa ari kuti makadhi acho ifake.
Moyo achapinda mudare nemumwe mushandi wekuZimbabwe Media Commission uyo akasungwawo achipomerwa mhosva imwe cheteyo. Vatori venhau veNew York Times vakatodzingwa munyika. Munyori musangano rinomirira vatori venhau vechidiki vaLeopold Munende vashora kusungwa kwevatori venhau vachiti hurumende inofanira kurega vatori venhau vachishanda vakasununguka.
Tichitarira chero izvo zvirongwa zvairi kuparura, vanofanira kuzviziva kuti nyika ibudirire ruzivo runofanira kuva ruri muvanhu. Kana vatapi venhau vakashungurudzwa, ruzivo haruzofambi. Information is power and is key for development in Zimbabwe.
Sangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe rinoti hurumende inofanira kusiya vatori venhau vachishanda vakasununguka munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Moto unotyisa unonzi wakaparadza dzimba dzinogara vana chiremba pachipatara chikuru muBulawayo cheMpilo. Mukuru wechipatara ichi muzvinafundo Selwayo Ngwenya vaudza vatori venhau kuti hapana akafa mutsaona yemoto iyi, kunyange hazvo paine mumwe munhu akakuvara. Asi midziyo yavana chiremba ava inodarika zvuru $500 zvemadhora ekuAmerica inonzi yakaparadzwa. Nyaya yekuti chii chakakonzeresa moto uyu ichiri kuferefetwa. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations High Commission for Refugees raita musangano wekuzeya mamiriro akaita zvinhu muPalestine. Musangano uyu wanzwa vanhu vakawanda vachiti Israel inofanirwa kutorerwa matano nepamusana pekumbunyikidza vanhu vemuPalestine kwayakaita. Hapana nyika dzekuEurope neNorth America dzanga dziri musangano uyu wapindwa nenyika dzinodarika 60. mukuru wesangano iri amai Michelle Bartlett vavhura musangano uyu vachiti vakashamiswa zvikuru nezvakaitika izvo zvaita kuti pave nemusangano wechimbi chimbi wekuzeya nyaya iyi. Vati vanhu vemupalestine mazana maviri nemakumi mana nevaviri kusanganisirawo vana vadiki makumi matanhatu nevatatu vakafa mushure mekunge Israel yakanda zvombo muGaza, uye vamwe makumi maviri nevasere kusanganisirawo vana vadiki vashanu vakaurayiwa mukurwisana uku muEast Jerusalem. Vatiwo zvombo zvakakandwa nemuchadenga neHamas zvakaurayawo vanhu vemuIsrael gumi nevaviri kusanganisira vana vaviri. Bazi rezvevashandi muAmerica rinoti uwandu hwevanhu vari kuda rubatsiro rwakadzikira svondo rino kusvika pazviuru mazana mana nezvitanhatu kana kuti 406,000 kubva pazviuru mazana mana nemakumi mana nezvina kana kuti 444,000 zvakanyoresa kupiwa rubatsiro svondo rapera. Iri rava svondo rechina bazi revashandi richiona kudzikira kweuwandu hwevanhu vasina mabasa vanoda rubatsiro. Bazi rinoti uyu mucherechedzo mukuru wekuti America iyo ine upfumi hwakakuririsisa pasi rose yava kusimukira munyaya dzezveupfumi hwanga hwaputsirwa pasi nechirwere checovid-19. Hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti vaizovandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika pakapidigurwa hurumende yevaive mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe nemauto muna 2017. Vanopikisa nemasangano anoona nezvesarudzo vanoti zvinhu zvatonyanya kuita manyama amire nerongo munyika muchiita semakaberekera ingwe. Nyaya dzinogara dzichinetsa dzakafanana nedzegwaro revavhoti kupindira kunonzi kunoita mauto, mapurisa uye madzishe musarudzo. Mitemo yesarudzo inonziwo inofanira kuenderana nebumbiro remitemo. Bato guru rinopikisa reMDC Alliance nezuro rakati riri kushushikana zvikuru nekusavandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo, richiti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC haina zvairi kuita kuona kuti mitemo yavandudzwa kuti paitwe sarudzo dzakachena. ZEC inoti hayo yakazvimiririra uye iri kuedza kuvandudza zvinhu. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanogarawo vachiti hurumende yakazvipira kuvandudza mitemo yesarudzo pamberi pesarudzo dzichaitwa zvakare muna 2023. Nyaya yekusaitwa kwesarudzo muZimbabwe, kunyangwe nyika dzose dzemusadhak dziri kuita sarudzo dzichitevera kurudziro dzesangano reWorld Health Organization kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 iri kushorwawo nevanopikisa. Mtedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakati sarudzo dzimbomira kuitwa nenyaya yecovid-19 kwenguva isina kutarwa. Asi vanopikisa vangaite sei kuti vamanikidze hurumende kuti vandudze mitemo yesarudzo. Vamwe vakaita sevebato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA vari kuti zvinokwanisa kuitwa kuburikidza negungano remapato ezvematongerwo enyika rePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD. Asi veMDC Alliance vanoti POLAD kutungana kwembudzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo uye mutauriri webato reNCA vaMadok Chivasa. Totanga nekunzwa kubva kuna vaHlatshwayo.
POLAD sekutaura kwatakaita hapana zviripo kungosanganawo kwevanhu vakakundikana musarudzo vakungoungana kuti vaonewo kutandarira, asi zvinobudapo hapana. Vari kuitwa chikukuvata vata naMnangagwa, hapana zvinodiskaswa ko, hapana zvinobuda. Munongoona izvezvi zvinhu zviri kuenda kuita manyama mire nerongo, kunyura chaiko chaiko. Inyaya kuti hapana madialogue chaya chaya nemusoro inenge ichiitwa muZimbabwe. Dialogue ine musoro ndo yatakataura iya inenge ina president Nelson Chamisa iye Mnangagwa nevamwe vanochekuita nekurarama kwevanhu, kwete vanhu vanoda kuungana vachingopedza mari yenyika. Dambudziko ratinaro muno munyika yeZimbabwe rinobva mukusafambiswa zvakanaka kwesarudzo. Pane vamwe vedu vane mangoromera ekuda kuita zvinhu zvisiri pamutemo, vekuti tinoshaya kuziva kuti mutemo ndoupi. Vachishandura mutemo, vachiushandukidza nekupiduguka pamusoro pemutemo. Kuti nyika yeZimbabwe ifambe zvakanaka, sarudzo dzinofanira kuitwa zvakanaka zviri pajikerere, zvinofadza munhu wese.
vacho vasapindura itinzwe.
Ya vateriri vanofanga kuziva kuti chinhu chakashata chiripo pamutemo wesarudzo iripo. Zvinobva pabumbiro romutemo rakanyorwa nezanu PF neMDC. Ndo vakanyora bumbiro romutemo rokuti president anenge aripo anoapoenda zeke chairperson nemakomishina ake. Saka isu sebato reNC ndozvinhu zvatagara tichiramba izvozvo. So maelectoral reforms atoda kuita ndeyekuzama kutoti titi sarudzo idzi dzinge dziri nani. Tizame kuti pamasimba yakawandisa akapuwa president mubumbiro romutemo tichizama kuona kuti chii chatingaita kuti masimba aya ange ari mashoma. Saka ndozvatokurudzira sebato reNCA kuti aiwa ngatirwisei kuti tinge tine mareforms sarudzo dzetu dza 2023 dzisati dzaitika. Isu seNCA pari zvino tichange tichirwisa nyaya yekuvandudzwa kwemutemo yesarudzo yetiri kupolad. Bato ravahlachiwayo I think vari kuparliament vari kucouncil hamenewo dzimwe nzira dzavo dzavanenge vachishandisa.
Todzoka kwamuri vahlachwai.
Bato revanhu reMDC Alliance rakaparura chirongwa reform agenda yekutsanangurira mhuri yeZimbabwe zviga zvatiri kutarisira kuti zvinge zvichigadziriswa munyaya dzezvesarudzo. Kazhinji chinoitika munyika bumbiro remutemo ndorofanira kunge riri pamusoro richitevedzerwa. Ndofunga vamunangagwa vari kuita mararo pamusoro pebumbiro remutemo renyika. Muri kuona vatanga kuchinja bumbiro remutemo zvishoma nezvishoma kungoita zvaiita vamugabe kuti vanongochinja bumbiro pavadira, asi chavanoda inyaya yekuunganidza masimba pavari vachiita kuti mapazi hurumende ashaye basa. Ndosaka tichitaura nyaya yezeki iro eboka rinoona nezvesarudzo muno muZimbabwe rinopesera risina basa, nekuti masimba ese anonga atorwa nemukuru wenyika anenge achiti ndiye anofanira kutaura kutara mazuva emaelections, ndiye anofanira kunge achitaura nyaya yemanomination, nyaya yekuti makandidates zvakamira sei kumapato kwakasiyana-siyana.
Petai chirongwa chedu vachivasa.
Ndofunga chakakosha kuti vateereri vazive ndechekuti maelectoral reforms atiri kuda anosanganisira kuti hatisi kuda kuti president anenge aripo zvakaita vamunangagwa varipo vange varivo vanoapoinda chairperson wezek nemamwe macommissioners. Uye tine mamwe mareforms atiri kutarisira akafanana nekuti tiri kuti sarudzo idzi hadzifaniri kunge dziri sedzatiri kuita dzeinonzi winners take all. Tofungidza kuti dzofanirwa kunge dziri dzeproportional representation inokwanisa kuti mavhoti ese anenge aripo anokonzidwa kuti pange pachizosarudzwa vatungamiri. Toda kutarisa futi zvimwe zvinhu zvakafanana nekuti tiri kuti pamunomination paipai nomination ngainge ichivhurwa kwenguva yakareba kudarika zviri kuitwa iye zvino zvokuti zvinongonzi one day ndokuda kuchiwa nomination. Saka tiri kutarisirawo futi kuti ichi vanhu vana veZimbabwe vari kudiaspora vanofanira kunge vachitenderwa kuvhota yainonzi diaspora vote. Saka ndo maelectoral reforms atiri kunge tichitsvaga isu sebato reNCA.
Mutauriri webato reNCA vamadok Chivasa. Manzwawo zvakare kubva kumuteedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachwayo. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Zimbabwe yava nesangano idzva uye rekutanga rinomirira vakuru vezvikoro nevateedzeri vavo rinonzi Zimbabwe National Union of School Heads. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weZimbabwe National Union of School Heads kana kuti Zinushi vamunyaradzi majoni vati kunyange hazvo sangano ravo rakavambwa gore rapera rakazonyoreswa zviri pamutemo munandira wegore rino. Vamajoni vati sangano ravo richange richimirira kodzero dzevakuru vezvikoro nevatevedzeri vavo muzvikoro zvehurumende pamwe nekuvadzivirira kunjodzi dzavanogona kusangana nadzo pavanenge vachiita basa.
Iboka rinomiririra kodzero dzevakuru vezvikoro pamwe chete nevatevedzeri vavo muzvikoro zveveruzhinji muZimbabwe. Boka iri rinodawo kuona kuti vakuru vezvikoro ava vadzivirirwa kubva kunjodzi dzinowanikwa mumashandiro avo emazuva ose, kusanganisira kudzingwa basa zvisina tsarukano, kuitiswa mabasa asiri avo pamwe nekusawana zvavanofanira kuwana zvinoenderana neudzamu hwebasa ravo.
Vamajoni vati sangano ravo rava nenhengo dzinodarika mazana maviri. Vatiwo vakaumba sangano iri mushure mekuona kuti hakuna imirira vakuru vezvikoro nevatevedzeri vavo.
Zinushi haioni sekuti kuuya kwayo kungapatsanura masangano anomirira vadzidzisi, nokuti pari zvino ndiro roga boka rinosimbirira pakutarisa zvido nekodzero dzevatungamiriri vezvikoro. Tinoziva tose kuti basa nematambudziko angangouyira vakuru vezvikoro pamashandiro avo amazuva ose zvakatosiyana nezvinosangana nevamwe vadzidzisi vose vanowanuka muzvikoro.
Imwe nhengo yezinushi uye vari mukuru wechimwe chikoro kuchirugwi Vasi Mangalo Gumbo vati vakava nhengo mushure mekuona kuti hakuna sangano raimiririra zvakakwana zvido zvevakuru vezvikoro.
Ndakasarudza kujoina sangano rezinishu rinomirira zvido zvevarairidzi vakuru vezvikoro kana kuti maheadmasters, nokuda kwokuti ndakandatarira zvinotevera izvi. Ndakatarisa ndikaona kuti maorganizations ese angaripo kana kuti maunions anomirira varairidzi, hapana kana rimwe rogara kachimirira zvido zvevakuru vezvikoro. Saka ukatarisa mihoro inotambirwa nevadzidzisi nemihoro inotambirwa nevakuru vezvikoro zvakangofanana, nokuti hapana akanga achimirira zvido zvevarairidzi. Maunions aimirira zvido zvevarairidzi, vakuru vezvikoro vasina vanhu vamirira. Saka naizvozvo takasarudza izvozvo tikaona kuti zvakakodzera kuti ndipindewo mukati mesangano rezinisho.
Vachipa pfungwa dzavo pakuumbwa kwesangano iri, mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaOben Masaraure vati hapana chakaipa kuva nevamiriri vevakuru vezvikoro. Vatiwo chakakosha idonzvo rekuti vese vane chekuita nenyaya yedzidzo vapiwe mihoro inovakwanira pamwe nekushanda pasina kumbunyikidzwa. VaMasaraura vakurudzira zinushi kuti batana nemamwe masangano anomirira varairidzi pasi peFederation of Zimbabwe Educators Union.
Chakakosha ndechekuti tione kuti upenyu hwevarairidzi vese vemuZimbabwe waimprova, education sector yedu yakwanisa kubhenefitawo. Misoro yose ikaiswa pamwe chete tikaumba chinhu chimwe chete. Ivo vezinashuyavo tinoramba tichitovakurudzirawo kuti vabata vauye kufederation kune mamwewo maunions efederation of Zimbabwe Educators Union for ZEU, tiite muonera pamwe tichipanana maideas kuti toita sei tivandudze upenyu hwevarorarama nevarairidzi avo vari kurarama vachitambira mari shomanini inonyadzisa kwazvo.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo tatadza kubata gurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema. Mukuru anoona nezvekufambiswa kumashoko mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vati hapana chakaipa kana varairidzi vachiumba nekuva nhengo dzemasangano anovamiririra. Vakafanobata chigaro chemutungamiriri wezinushi ndiva John Musamano vedunhu remasvingo vachitevedzerwa namuzvare Monica Sharare vekubhinga, vamajoni vachimirira Midlands uye vachitevedzerwa navaDouglas Muchineripi wokumanikanhand, mubati wehomwe ari muzvare Spiwe Sibanda vekugwanda Matebele Land South. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Chikoro chepamusoro cheBondof Teachers College kumasvingo chambovharwa kwenguva pfupi inotevera senzira yekumisa kupararira kwedenda reCOVID-19 ratanga kupararira zvinotyisa pachikoro ichi. Nyika dzemuSadak Troika dzozeya hondo iri mudunhu reCabo Delgado kuMozambique. Mutori wenhau Jeffrey Moyo otarisirwa kumiswa pamberi pedare redzimhosva mangwana muBulawayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 27 kwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Sivukile sithola ilangali eliselitshise lapho bekuhlala khona odokotela labanye sebenzi ezikahulumende.
Kuqhamuke ingozi yomlilo esibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo izolo ntambama edale umonakalo olwendleko yamadola azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu $500,000.
Esikubona kusenzakala kuJeff ngokunye okutshona kusenzakala eZimbabwe. UJeff ubotshelwa udaba lokuthi ubehamba lentathu izindaba ezingekho ezingasizozala anzaye ngizwe umthetho obophisa khonokho, obophisa umuntu ngenxa yokuthi wenze into enjalo.
Intatheli izindaba esebenza izimele uJeffrey Moyo ubotshelwe icala lokuncedisa ukungena kwentatheli izindaba zelemelika ezisebenzela iphephandaba leNew York Times njalo uzamiswa phambi komthethwandaba kamanje kusasa. Umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga namhlanje wamukele isipho esivele kuhulumende wele India esigoqela izimoto ezithwala izigulane ama-ambulance ezingamachumi amabili 20. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umsekeli kamongameli welizwe enguye njalo umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga lamhlanje wamukele isipho semota ezithwala izigulane ama-ambulance ezingamachumi amabili 20 kanye lempahla yokuzivikela kwabasebenza kwezempilakahle eyama-PPE, imitshina yokwelapha labo abayabe sebebanjwe yi-COVID-19 enjengama-ventilator lokunye. Lesi sipho esivele kuhulumende wele India labenkampani AFDB Group siqutshelwe uChiwenga ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba abe World Health Organization WHO emkhosini owenzelwe esibhedlela seSalim Mugabe Central Hospital eHarare. UChiwenga ubonge uhulumende wele India abe AFDB labe WHO ngalesi sipho esithi sizanceda eZimbabwe ekumelaneni le COVID-19 ngaleyo ndlela kuthuthukise umsebenzi wezempilakahle elizweni. Okwamanje eZimbabwe lilenkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 643,531 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19. Elizweni jikelele njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu afika phose amathathu 293,501 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Kuqhamuke ingozi yomlilo esibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo izolo ntambama kwatshabalala impahla elendleko edlula amadola zinkulungwane ezingamakhulu amahlanu $500,000. Lumlilo ulumathe ezindlini ezihlala odokotela lezinye izisebenzi zempilakahle lemuli ezedlula amachumi amane lanhlanu ebezihlala lapha. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Abahlali bale indawo iningi labo kungabodokotela bathi babonela umlilo uqala esitishini samandla kagetsi kubangelwa ukuthintana kwentambo ethwala lawo mandla. Umqondiso wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica mfundo solwayo Ngwenya uchasisa lesi sehlakalo.
Sivukile sithola ilangabi eliselichise lapho bekuhlala khona odokotela labanye sebenze ezikahulumende. Yikho lokho kusidanisile kakhulu ukuthi abantu betshelwe lapha kade behlala khona, kade kuhlala abantu amajuma amathathu lesishiyagalolunye. Silethemba ukuthi kuzalungisiswa abantu babuyele njalo. Kukhanya ngani bekule ifold leya ebathi ngamagetsi.
Uqhubeke efaka isicelo kuhulumende lakuzulu sencedo ngoba umonakalo odalwe yilo umlilo umkhulu.
Silethemba uhulumende uzasincedisa abanye nje abantu silungise lapha. Kukhanya kuzathatha izimali ezithile ukulungisiswa ngoba kuthe indawo enkulu kakhulu.
Abomanyano wenhlanganiso zemhlubulweni emandebeleni emathebheleleni forum imelwe ngumqondisi we-Women Institute for Leadership Development unkosikazi Samukeliso Khumalo bahle basukumela phezulu bencedisa ngesipho sempahla ebiza $500 emelika i-$500.
We have come together with this mobilize ama resources ukuthi sincedise ama doctors abatshelwe i-residence yabo. Sifake indawonye izimadla nyana ukuthi sithenge ama groceries. Silokhu sinema abanye ukuthi sikwazi ukuthi sibone singenza njani ukuthi sidonate izigqoko lesicathulo lokunye futhi njalo abangabe kunida.
Omela amalungelo oluntu umnumzana Ndodana Moyo uthi kulusizi ukuba abezempila kahle behlelwe yile ingozi.
Kuyamangalisa ukuthi ngemva kwesikhatshana bephiwe inotice ukuba basuke kuleyo ndawo labo belethe izikhalazo zabo zokuthi imali abayiholayo incinyane sekuqhamuka nanku umlilo izindlu lezi. Kuyasimangalisa lokho ukuthi kungabe kuyi-coincidence bani. Lokhu kutshengisa ukuthi kukhona okungahambi kuhle.
Omunye njalo olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthi sekuzangezelela inhlupho ezibhekane lezempila kahle ezweni.
Ukutsha kwesibhedlela sempilo kulusizo olukhulu kakhulu ngokuba ngaphandle kokuthi vele isibhedlela besithwele nzima kungela mbhede eneleyo kungela ama-lift asebenzayo kuyashota amadokotela namanesi kula mithi. Nxa sesibuye satsha isibhedlela kwatsha le mpahla zabongikazi kunye namadokotela kutsho khona ukuthi impilo sizaba nzima lakubo. Kuyinto edinga ukuthi ithathe lamanyathelo amasinyane kuvinjelwe izinto lezi zingenzeki kusiya phambili.
Engozini yomlilo Empilo Central Hospital kubikwa kulimele kakhulu umuntu eyedwa, omunye waqhamuka enqagaleni kuthi omunye uhothe intuthu. Abahlali bendawo le bathi babone umlilo ebhokisini lentambo eziletha amandla kagetsi ezindlini zabodokotela. Uhlangothi olubona ngezokucitshwa komlilo kukhansili yakobulawayo ole fire brigade lubikwa lusaqhuba uphenyo lokucwayisisa imbangela yale ingozi. Umonakalo odalwe yilo umlilo ubikwa ubiza inkulungwane ezingamakhulu amahlanu zamadola emelika i-$500,000 njalo inkokheli yesibhedlela ndlela icela usizo oluya kuzimuli lokulungisiswa kakutsha kwezindlu ezihlala odokotela. Ngimela iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Intatheli zindaba esebenza izimele uJeffrey Moyo ulele esitokisini ngemva kokubotshelwa icala lokuncedisa ukungena elizweni kwentatheli zindaba ezidabuka kwelemelika ezisebenzela iphephandaba leNew York Times. Lezi ntatheli zindaba zetheswa icala lokwephula umthetho olawula ukungena kwentatheli zindaba elizweni ngomsebenzi oyi-immigration. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umoyo ubikwa incedise ukungena kwentatheli zindaba lezi eZimbabwe ngenyanga edluleyo. Bonke bengakhuluma iqiniso ngomsebenzi ezikade zizokwenza ukuphambana le mithetho elawula ukusebenza kwentatheli zindaba eZimbabwe. Uyalilandula leli cala esithi wenza okusemthethweni ngokulandela imfanelo zokubhalisa labe commission elawula ukusebenza kwentatheli zindaba eZimbabwe Media Commission. Igqwetha likaMoyo umnumzana Douglas Cotard uthi uMoyo uthwalelwe kobulawayo namhlanje ngenxa yokuba intatheli lezi zibikwa zenza icala lazo edolobheni lelo.
So they've now taken Bulawayo. So he's expected to appear in Bulawayo magistrate court tomorrow morning. So the charge is section 36 of Operation Act.
Sebe museko kubulawayo lapho azakuma phambi kwamantshi kusasa ekuseni bamethesa icala lokuqamba amanga mayelana lokusebenza kwe-immigration abathi wangenisa ababili ayisebenza labo kuphephandaba le-New York Times. UJeffrey uyalilandula icala leli bathola incwadi zabo zokusebenzisa eze-ZMC.
And his colleagues from the New York Times attained proper accreditation.
Uqhubeke esithi kasoze aphe iStudio 7 amabizo alezintatheli esithi ulethemba lokuba umoyo uzakhululwa emveni kokumiswa phambi kukamantshi kusasa.
What the state is now claiming is that there's no records of those accreditation.
Uhulumende uthi kakula bufakazi bokuthi wathola incwadi lezi eze-ZMC. Lokhu kakulani loJeffrey ngoba ayisiwo umlando wakhe okupha intatheli zindaba incwadi zokusebenzisa.
Isikhulumeli senhlanganiso yentatheli zindaba e-Young Journalist Association Yoja uLeopold Munende uthi bakhathazekile ngokubotshwa kukamoyo.
Sitshona sikhuluma ngakho lokhu sithi uhulumende kahloniphi imisebenzi yentatheli zindaba esikubona kusenzakala kuJeff ngokunye okutshona kusenzakala eZimbabwe. UJeff ubotshelwa udaba lokuthi ubehamba lentatheli zindaba ezingekho ezingasizozala. Anzaye ngizwe umthetho obophisa khonokho, obophisa umuntu ngenxa yokuthi wenze into enjalo. Njalo sithi uhulumende nxa yena esithi ufuna intatheli izindaba zibe zisebenza zingahlukunyezwa, akakutshengise, akukhulume lamapholisa akhe aduba ngokuthi kwezinye indawo agcina esengani asethaba kakhulu.
Imizamo yokuthola amazwi amapholisa ehlule ngoba isikhulumeni samapholisa uMnumzana Phonyathi ube isithi usemhlanganweni ngesikhathi iStudio 7 idinga umbono wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abakhokheli bamazwe akumanyano we-Southern African Development Community i-SADC bahlangane namuhla eMozambique esigodlweni eMaputo lapho abakade becubungula impumela yokudingisisa kwabo ngamalwa icatsha kulelo lizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike namuhla kulumbuthano njalo amanye amazwe aphatheke kulumbuthano abalisa eleMozambique, Malawi, Tanzania, Botswana leSouth Africa. Umhlangano lo kwakufanele uqhutshwe ngenyanga edluleyo. Ukuhlaziya okungenziwa yi-SADC Troika ngalolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Zenzo Nkomo.
Angikholwa sisi ukuthi ukucubungula kwabo abazokwenza kuzodala umahluko omkhulu ikakhulukazi kuleya ndawo la lolu hlupho lugxile khona e-Northern Mozambique. Abazokwenza ngicabanga ukuthi bengaphuma nesisombululo sokuthi bathumele amasotsha kuleya ndawo, kodwa ngicabanga ukuthi uhlupho olukhulu lulalanga kwezokuvikela esingathi phecelezi security lulele ekuphuculeni isimo sempilo kuleya ndawo engenhla kwaseMozambique. Ngoba uma ngabe kulokho kungenzekanga, esiza kubona ukuthi lento izohamba ihambe ivuke, noma sibone isekuthatha iminyaka neminyaka bezama ukuthi beqede ngokulwa kodwa kungapheli.
Uthi ukuthi ngabe uhulumende weMozambique uyalungisa udaba lwezomnotho kumbe lwezombusazwe?
Impethu ingena ngenxa laba bathathe izibhamu baqala ukuthi balwe, baye basebenzisa uhlupho izakhamuzi ezibhekane nalo kuleya ndawo. Sizakhumbula futhi ukuthi eminyakeni yonale eseduzane kuye kwatholakala izinto eziningi lapha ezingamagugu, igasi nokunye okade kuzoshintsha impilo yezakhamuzi kuleya ndawo kakhulu. Kodwa okutholakalayo ukuthi uhulumeni weSrelimo osenzansi kweMozambique kakhulukazi ngokuphathwa ibona asebe baya lapha bakhethe inkampani ezizosebenza kuleya ndawo. Kodwa uthola ukuthi njengamazwe amaningi ase-Africa, into enkulu inkohlakalo. Inkohlakalo yiyo nto abayisebenzisileyo, ukuhlupheka kwabantu yikho abakusebenzisileyo, ukukhishwa inyumbazana kwabantu bakuleya ndawo nguhulumeni weSrelimo odominethwa zinhlanga ezingezansi kwaseMozambique, yikho okusetshenziswe yilaba bantu ukuze kube nomvukela lo okhona. Ngakho ke ukuze vele kudaleke isimo esizoba ngcono, kuzoba ukuthi impilo yabantu kuleyandawo ibe ngcono, bazizwe beyingxenye yentuthuko endaweni yabo, kube yibona abazoziphathela besebenze kuleyandawo, kungezi abantu abavela kwamanye amaprovinces ikakhulu angezansi kweMozambique bezokuba yibo abazothatha konke okulaphayana.
Lona uhlupho lolo olwamali wecatsha ubone ngani luzamemetheka yini kube njengamanye amazwe lapho olubhahe khona?
Lolu hlobo lokuvukela umbuso yikuthi lunamasulumane phakathi. Isiyabona ke igovernment yaseMozambique ukuthi iyahluleka iyodwa, kodwa ke nabo futhi bona labo balekeleli besabela wona amazwe abo ukuthi engayitholi nawo esesenkingeni efanayo ngokuhamba kwesikhathi.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane. Kesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uhulumende wakwele Democratic Republic of Congo uthi abantu abahlala duzane lentaba evuta umlilo iNyiragongo kumele basuke kuleyo ndawo ngoba ilakho ukukhafula amanye amalahle avutayo. Abantu abahlala edolobheni leGoma bakhuthaza ukuba bathwale impahla yabo bayidinga indawo zokwakha izindlu ezintsha. Uhulumende uthi kulakho njalo ukuvutha amalangabi edamu elikhulu eleKivu ngoba kukhanya engani kulokuzamazama komhlaba okungapheliyo ukuhambelana lomlilo ovuthayo ophuma ezintabeni. Waye ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma utshele umthethwandaba izolo ukuba kazilutho ngamacala awetheswayo akuqela elobukhohlakali, ubusela lokusebenzisa imali okungekho emthethweni. UZuma kuthiwa wamukela imali ngesikhathi inkampani yeTels yakwele France ithengisela ele South Africa izikhali ezibiza amabhiliyoni amabili amadola eMelika, $2 billion. Uhulumende wakwele Kenya uthi banengi kakhulu abesifazana abakhahlanyezwa ngamadoda ngesikhathi ilizwe leli lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Abakhankasela ukuvinjwa kobudlongudlongo lobu bathi banengi njalo abesifazana abangavikeli abezomthetho ngokuhlutshwa kwabo ezindlini ngenxa yokuthi besaba ukuthi bangaphelelwa yimitshato njalo bangakhahlanyezwa ngoZulu. Umongameli Joe Biden uthi kumele iphele impi yomvukela eTigray kule-Ethiopia kula bantu abaningi abathi bakhahlanyezwa ngamasotsha kahulumende ka-Abiy Ahmed. Uhulumende waqala ukulwisana labantu athi ngabahlamuki nyakenye ngolwezi.
Udaba lokwakhiwa lokubekwa kwesithombe sedlozi umbuya nehanda eHarare sokudale inkulumo, abanye besithi ukusetshenziswa kwemali engamadola azinkulungwane ezimbalwa ngesikhathi kulobuyanga elizweni kulihlazo. Abanye bathi babona kungelankinga ukwakhiwa kwesithombe lesi ngoba kusakhiwa esikamuyi umnumzana Joshua Nkomo akuzange kube lenkulumo. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende uza kwakha isithombe senduna uMtshana Khumalo kunsukwana ezilandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Abel Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Umthetho weZimbabwe, everyone has a right to exercise his culture or religion. So bona mabe kwenza, it's their right. You cannot say it's not right.
Ubaba Chuma, wena uthini ngalokho esisizwayo? Abanye besola ukuthi istatue lesi siyenzelweni, abanye besithi I saw skathe sokwenza istatue kathesi ngoba ilizwe lilamanye.
Okokuqala
kuqala ungabona umuntu esona into enjalo uyabe ngumampara wayengapi sifaka isitatu sikababa uJoshua Nkomo wawuthakazela lokokana so labo nabana abesitshona nxa sebefaka into zabo khona ngale wen uyabe ungubani usolana yiko lapho esiba ngobhare khona instead kumele sibe siqhuma ngokuthi khona lokho kwenzakala nge-weekend amaphonisa lawana ayisiyalisa abantu ukuthi baye ebhalagwe yiko kurong khonakwana ngoba abantu ababesiye ebhalagwe babehambela into yemvele yabo yesiko labo lama-beliefs abo yikho lapho kene sikhume khona bayenxawona ususola labana enzeni ona ngapho ufuna ukwezibathanda ante kunto yabo sukuma-crossroads khonapha so into ekhona sibe kahle kahle kuthi khona there is nothing wrong with erecting istatue sabonehanda as much as we erected esikababa uNkomo and there's nothing wrong with ukwenza ama-rituals ethu in our African ways yiye ezebeleni lakibo ngale esishoneni kumele sikuvume okana kwavele yimvelo yethu yiwo amasiko ethu yindlela yokuphila kwethu hatshi ubana sibe siba ngufuna ukuhlala kuchothoza kuphela just for the sake of ukuchothoza esikababa uNkomo safakwa laphana akunakuntu asolayo next time na sesinofaka somunye futhi wethu khona ngapha kumbe sesinofaka esikalobhe mancasi becasa ukuzosenzela amanga bese sithi bayasihlolela so at times people need to learn ukuthi kona let's embrace i-diversity yona le esiyo yona njengabantu bezibabo
ye nanti udaba babakhumala wena uthini ngakho lo
ya ukhuluma iqiniso kodwa samwesama angipheleleki angiphiliseki kahle kukwakushoyo ngoba la bantu bavala thina ukuthi siyogcoba inkosi yethu they know ukuthi we are from ebukhosini thina ibeliefs yethu njengabantu bakwamthwakazi siphile sile culture yobukhosi asizange sitsho ukuthi sifuna uku-oppose igovernment yezimbabwe asizange sitsho ukuthi sizodisrespect igovernment yezimbabwe sathi sicela ukwenza isiko lethu sigcobe inkosi yethu sihlonipha lamasosha laphana lamaphoyisa so akusepofe songathi abanye abantu bale right yokuthi constitution abanye abantu abala right then soon after babuya bazogcoba umambo bathi inkosi kanti thina savano right ukuthi sigcobe inkosi yethu
ye nanto ke udaba babachuma
ngiyamuzwa ubaba isikhalo zakasikhulumayo well ikuthi I'm not privy to ama-facts behind ukuthi nakwalelwane kwahamba njani kodwa ngimele abe ngibona ngantwa nxa kuyinto eboniswane kuhle yikuthi kwesi sikhathi i-problem esiba layo futhi thina banayo we always want to do confrontational things andabona ngihlala ngikhuma sikhona umntanakho angabuya azokhuma kuhle hayi baba bekufunakala imali kule school trip labana lami funa ukuthi ngihambe e-Cariba labanye abantwana uthi siyobona i-Cariba sifunda nge-Cariba ecela kuhle uyamenzela kodwa ngasikethi zwana baba into ngoba every day amshiyana nathi ubuyidakwela apha mina kade sefuna uhambe eCaribe ngabe akubisi imali lapho akula imali ezaphuma so kwesikhathi ama approaches to certain issues yiwa adala umehluko othize oyabukhona manje iproblem ethu kwesikhathi sisuka phonga ufuna ukuvuyela kumbe usuphonga ufuna ukuzenzela nje alibikanga lutho akula into echacayo akula muntu okwazi ukuthi usuka kusuke ngapi kuya ngapi uhamba njani kuza kuma njani so khona phana yikho mina mbona ukuthi sisuke siphamanise khona abantu we always want to be confrontational kunokuthi sibe engaging sibe sikhulumisana sichaselana sitshelana ukuthi hayi thina silapha sifuna ukwenza lokhu sifuna ukuthi so hayi ukhulumende athi hayi thina yenzani so yenzani so yenzani so njengakhona kwana iprocess eyenzayo sifake isithombe sikababa uNkomo sisaba engage ukuthi hayi bakithi lathi siyasifuna isithombe sikababa uNkomo sisifuna lapha endaweni nje kwathunyelwa abantu ababevela kuministry babuya kwatshengiswana ama-sites kwatshengiswana yonke into kwavunyelwana safakwa manje ungabuya confrontation that hayi sakwenza kuphela ngoba vele yimvelo yethu la so thina vele sesifuna ufake inkosi yethu asitshelwa nguwe wena andabona khona phana ungavele uqasa uba le lozin achide njalo uyikho lapho kusuka kuphendle khona easy allright ucela ukubuza babalithumi ye lalela wena ma usiyayenza isiko lakho kufanele like mbuyathethela kufanele uyecela enduneni uthi ngifuna ukuthethela ukubika asontembi esigabeni ukuthi hayi mina ngapha ngizabekile umdalo okuthethela utshela phela abantu abasesigabeni khona phana akula nto eyivele khona ukubikelana nangithi akusiyo nto yinto eyenza ukuthi khona into yakho ihambe kuhle wonke umuntu abekwazi ukuthi hayi laphana kothuma babikile ukuthi ona mhlawumbe bayathethela namhlanje kumbe i-birthday party kumbe umshado mbeni ukubika nje into enhle nje hayi uripho ukwenza mahlane ngoba uzakwenza lapha kanti omunye umuntu laye beplana ukwenza into lapha so kusiba le counter attraction so ngantu mbe kuyaliwa kanti hayi belingakhulumisananga nje kuphela ngabe omunye bekhulumise nomunye wenza ukuthi hayi lokhu kuqakathekile mana sidedile lo ayenze lokhu thina lathi sizakwenza lokhu ngelinye ilanga or something like that kube ama ama arrangements. So ukubekelana vele kona kuyivele kuyinto enhle vele.
Umnomzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubexoxa endawonye lesivalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Umnomzana Abel Khumalo. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende wele Melika.
Embikweni ophathelane lezokholo owethulwa iminyaka yonke, umabhalane omkhulu kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken uthe inkululeko yokuzikhethela ukholo ngeyinye yamalungelo oluntu. Wonke umuntu kuzo zonke indawo ulelungelo lalokho, kungakhethekile ukuthi uhlala ngaphi, akukholwayo nangakukholwayo. Ukukhululeka ekukhonzeni akungeke kwafezeka ngaphandle kokuthi lamanye amalungelo oluntu ahlonitshwe. Njalo nxa uhulumende esephula ilungelo lokuthi abantu beqhube inkolo zabo kumbe bekhonze bekhululekile, kubeka labanye engozini, kutsho umnumzana Blinken. Iningi labantu emhlabeni jikelele lilokhu lingafinyeleli ukukhonza likhululekile. Ukudingisisa okwenziwe yi-Pew Research Center kuveza ukuthi amazwe angamachumi amahlanu lasithupha 56 ayinqabela amalungelo okuthi abantu bekhonze bekhululekile. Uhulumende we-Iran uyethusela ekhahlameze njalo abophe amalunga okholo olungayisilo lwabaningi kulelo lizwe olugoqela olwe-Baha'is, isiKristu, isiJuda, isiZoroastrians, lengatsha zeSunni leSufi, ukholo lwesiMoslem. Elizweni leBema, abakhokheli bebutho abathatha umbuso ngodlakela ngabanye abetheswa umlando wokuhlukuluza abantu bekhethwa ngemihlobo, kanye lolunye udlakela oluqondiswe kwabokholo lwemuslim Rohingya. Iziphathamandla zeRussia ziqhubeka zihlukumeza, zibopha njalo zihluthuna impahla yabenkonzo yeJehovah's Witnesses, zikhahlamiza amalunga okholo lwesiMoslem, zisenza ingani ngabedlulisa amalawulo. Ilizwe leSaudi Arabia yilo emhlabeni jikelele elingelankonzo yesiKristu lanxa kulabantu balolukholo abedlula isigidi abahlala kulelo lizwe. Uhulumende weChina uyenqaba kabanzi ukuthi abantu bekhonze bekhululekile, njalo uqhubeka edala amacala ngokwephula ilungelo loluntu kanye lokubulala abukholo lwesiMoslem Akers lamalunga enkolo ezingayisizo zabanengi eJianjiang. Amanye amazwe asethatha amanyathelo okukhuphula izinga lokuhlonitshwa kwabantu benkolo ezehlukeneyo, ukutsho umnumzana Blinken. Ngomnyaka odluleyo uhulumende wesikhatshana okhokhelwa ngabantu abangayisibo bezombusazwe kwele Sudan ucimile imithetho ebisetshenziswa ukuhlukuluza amalunga abokholo lwabalutshwana. Uhulumende weUzbekistan ukhulule amakhulu lamakhulu abantu abakade bebotshiwe ngenxa yokholo lwabo. iTurkmenistan ikhulule abalichumi lasithupha abeJehovah's Witness abenqaba ukusebenza kubutho, kugcizelela umnumzana Blinken. Sizaqhubeka ngokulondoloza ubukhokheli beMelika osekulesikhathi eside wezokuthi abantu bekhonze bekhululekile, kutsho umnumzana Blinken. Njalo sisebenza labalwela ilungelo loluntu labezokholo ukulwisana nemihlobo yonke yenzondo lokukhethana ngenxa yokholo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz short wave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kuqhamuke ingozi yomlilo esibhedlela zempilo Central Hospital kobulawayo izolo ntambama. Intatheli zindaba isebenza izimele uJeffrey Moyo ubotshelwe icala lokungenisa intatheli zindaba zele Melika elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past six ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku-www.voandebele.com.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.